ne namo tinotadza tinonyepa zvinorwadza tinokurirwa tine ruchiva kana kuri kuura takahura ndakasviba zvizhinji muhana zvinosvodesa ndikazvigaya chechi nesande ndotobaya panoshumirwa ndotoshumirawo ndichitodavirawo haleluya mwari dini uya uya mwana wenyu uya mundipewo ziso pando uya tikagogodza masuo edenga samatenga mukadavira mongovhura maoko enyu tenzi ndikuda kumbundirwa musandira seini ndiri rigioni takawanda 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 ndiri rigioni takawanda ndiri rigioni takawanda takaenda takaenda ndikaenda gehena zvinobuda here akadanidzira jaya mufumi mvura donedzawo domwe ama dzangu dai madzitumira nume idzi paridzire ndikudawo nyasha dzenyu your mercy mutsvene musandira seini ndiri rigioni takawanda musandira seini ndiri rigioni takawanda sandira seini ndiri rigioni musandira seini ndiri rigioni takawanda ndiri rigioni takawanda.